ikiko zvino takuchigadzurudza draft yedu yatakataita muna musi wa 18 July kuti ichipinza mukati izvo zvatakawirirana zvinoda kuchinjwa mudraft iyoyo. Saka madrafters edu atotanga kusevenza nhasi. Aimande vanosatidza kuti pamwe vanenge vafambisa basa toona zvavanenge vaita nemande. Tangopedza kugutsikana nedraft yaburiswa takaenda kuparliament. Tinochiratidza parliament yakatuma basa kuti tapedza basa takadai. Tovapa ripoti yedu yedraft constitution. Ingopedza izvi danho iroro president votoita proclamation yokuti referendum iri kumusi wakati wakati. Saka ndo mafambiro achaita zvino.
Muri kutarisira kuti referendum ingaitwe riini nemaonero amuri kuita kumira kwakaita zvinhu pari zvino?
Maonero angu anoratidza kuti referendum ingangoitika kupera kwaMarch nekutanga kwaApril gore rino.